Sabino wenzimbo yeskato masungo, watati tonaru zivise, pamina sabugu enri makusa, masungwa nasi mshure mekura mba kutayana magwaro, haba kuhurumede kutiva uze wano, wabu kutiva ebude muminda ii. Akinyanzi minya zemtemo zinoti, mapulisa akanga misa zukuru kusunga wano ava. Mutauri uwe mapulisa mbili mwere masungo, inspector Charles Mazula, wata wafu ziwa nezo kusunga kwa waru zivise, pamina wama kusa wachiti wanga wakirimu ofisi. Nzvimbo yeskato ine mabhuku manomwe anoti muza chikutuva manunure makasva banga stole nderekwa mutukutira murudzi rwemabhuku manomwe aya dzikabatanidzwa zvinoita vanhu vanosvika zviuru zvishanu mugari wemubhuku rekwachikutuva vaedmo matarano vanyiita zvikuru nekudzingwa kwavari kuitwa munzvimbo yavo nehurumende yebato ravo ravati vakatsigira kuti ridzuke panyangamutarudzo dzegore rapera
isisu kunzi tinoinda hatigoni kuinda tisina kwatinoinda nokuti hatisi shiri shiri ndiyo inongonzi you can go nowhere inondoona umwe muti wokuvaka isatisi shiri we are here tozobviswa muno muna president vachitiudza kuti tinoindepi. Not those people working in president. Varu kusevenza asi hapana vanhu vataka votera. Isi toda vanhu vataka votera must be there. Ndobo tibudza kuti this program is belong to us. You go to this place. Without place to go, never go.
Hurumende kubudikidza negurukuta rezvebazi rezveminda nezvekurimwa vapirenzi shiri vakati vachabvisa vanhu vakazvigarisa voga nekuti vakatsikura chikamu chemutemo wegazetted land act. Mutsamba dzapuwa vagari ava dzakabva kubazi iri hurumende inoti vagari ava vakazvigarisa zvisiri pamuteme uye vakasvika musi wa15 ndira vasati vabva vatasungwa vachiendeswa kumatare edzimhosva. Mumwe mugari amai kunda iyi haruzivise vanoti ivo hurumende iri kuvadzinga munzvimbo yemadziteteguru avo
nekuti isi tirigara pano tagara panzvimbo yemadziteteguru edu saka nei vachiba kodzero dzedu noruzivo rwedu isu hatina kugara tega pano tagara nokuda kwokuti ndipo panzvimbo yemadziteteguru edu ine yatakagara inei uye kana muchisvika imi muchisvika muchiti vanhu idzai munovati vanoendepi. We after all vanhu ava ndo vanhu vomusangano vezanupf kuno kwecheuka hakuna vanhu vendc vanhu vezanupf munoda kushungurudza here muri kurwa here nomusangano kana kuti muri kurwa nei apa ini handichazivi kuti hurumende nomusangano ndezvipi handichatozivi different ipapapa kuti zvazvipi.
Vamwe vataura nestudio 7 vanoti vave nemakore 10 vachigara munzvimbo iyi uye vakavaka misha yavo yakakura vachishamisa mari dzakawanda nekudaro havangasiyi kana kuputsa misha iyi sezvo hurumende isina kuvaudza kuti chavaripa here kana kuvapa imwe nzvimbo yekugara. Kuita kunorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vaomen mapa vati hurumende yaita zvisiri pamutemo nekuti bumbiro remutemo yenyika haribvumidzi kudzinga vanhu vasina kupiwa mvumo nedare repamusoro redzimhosva uye haina kutevedzera gwara remutemo zvakakwana.
Ndationa hurumende havana kutevedzera mutemo particularly section 71 yebumbiro redu remutemo unova mutemo mukuru unotaura iwo kuti hurumende inofanira kupa vanhu a reasonable notice tsamba iyi kusadzarisa mu7 days zekuti vanhu vabve ivo vane over 20 years vachigara ipapo saka tsamba iyoyo haisi kupa reasonable notice. Chechi2 government iri kuti vakagara zvakaanofuu izvozvo zvichiri zvinogona zvichitemerwa nei dare kuti magariro akaita vanhu ava zviri anlofu here or zviri lofu saka dare gavhumendi yaenda kukoti ita application yokudzinza vanhu kana yegrandiwa yekubudisa vanhu saka tsamba iyo haina haihodhiwota pamutemo.
Studio haina kwanisa kunzwa kuna vashiri divi ravo panyaya iyi asi vagari ava vanoti havakuzotevedzera zviri mutsamba dzavapiwa uye vakatogadzirira kusungwa. Vagari ava vakatora purazi rainzi muzero iro raiva ravanome Richards mugore ra2000 nakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandhi Maramba.